Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vakanda bambo repeturu parange richiita musangano waro munhandare yeGadzema kuChinoyi nhasi. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Vachitaura nezvechiitiko ichi, vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato reTripusi vaAmos Chibaya vati mabasa eZANU-PF. Izvi zvatsinirwawo nevakafanobata chigaro chemumwe mutedzeri webato iri amai Linet Karenyi Kore.
Chinhu chasara neZANU-PF kuchizvidzira. Vakazama kurova zvikashaya basa. Vakabatsira dzimba zvikashaya basa. Asi chasara kwavari kukuchizvidzirai. Tiregangi kuudzei. Dzidza rina nyanga. Kana zvikanzi paigogara nyoka kureva kuti haichagari ipapo. Go and register to vote ndokuti penyukitire zviri nani.
Amai Karenyi Kore vashorawo zvikuru zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekutenderera machechi vachitsvaga rutsigiro.
ZANU yaomerwa kusvika pakupinda mumachechi. Ndine uroma iyi nyaya tinoita uyu. Tinoda kuremekedza vafundisi vari kuziva kuti Zimbabwe inoda kunamatingwa. Kuti vana madhimoni ekuita violence varege kuita violence. Bati wokoya kuna vafundisi vari kuziya vanhu vachipinda mumachechi vachikolonaiza machechi kusiya chimwari voita idol worshiping. This is the first time in history kunzwa chechi inopindwa ichiti ichiimba. Hanzi zvachamisa ndozvandisingadi mumba mangu. Ivo muri muchechi
vachamisa vasvika bambo iri rakandwa vashorawo nyaya dzemhirizhonga. Panyaya yeutungamiri vati bato ravo richasarudza vatungamiri vatsva.
Takataura tikati we are the citizen movement. Kwatiri uku taachitsva. We are a new team. Ende hakuna munhu anouya nechigaro. Chigaro chekuMDC hachipinde muTripusi. Chigaro zvichakozobva kuvanhu vakatarudza. Tinoona vamwe zvigaro kuri gedhi nezuro nhaya chakati munhu anosarudzwa because takati citizens first, citizens at the center. It's an ideological dispossession. It's a philosophical makeup. Inyaya yepromisi yatiri kuva kumaZimbabwe. Tiri kuti tadzokera kuti citizen ndiye number one pazvinhu zvose. Kana tiri kunyora bhajeti yenyika kana yekanzuro, citizen first. Kana tiri kunyora mutemo wenyika, law making, citizen first.
Nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika pamberi pesarudzo dza2023 vachamisa vati vanoda kuti United Nations itungamire sarudzo.
Iye ndaimuudza mukoma wangu musikori kuti hatingaiti zvibhakira zvinongoti tarwa ndakurova woti handina kurova. Tarwa ndakurova woti hatina kurwa. Saka taakuda iwo nenge wakazvimba muromo. Taakuda taa mukoma kuti nyaya yedu ipape zvakanaka. Yakuda United Nations because we are a member of the United Nations. Muna 1980 takaiva nezat arrangement. We want that arrangement. Pane maprocedures tiri mubishi izvo tiri kutaura navo kuUnited Nations, ndiri kutaura nesadak, ndiri kutaura neau plus vakunditeerera ko zvinongoona foni kuti ndiri kubva kunashamisa vanomhanya kudayira zvokubara zvati pari kuuya uchapa.
Asi munyori mubazi rezvemutemo muZANU-PF vaPaul Mangwana vakaudza Studio 7 kuti United Nations haingapindire nekuti munyika hamuna hondo.
Tingange achitsva kuti ngave iri constitution yenyika. Nyika inoi iri kutongwa in terms of its own constitution. Saka hapana nyaya yekuti UN ipindire. UN inopindira kana tichibuda muhondo, isu hatina hondo yatinobuda mai.
Musangano weTripusi wanhasi wanga wakanangana nekutenda vanhu vakavhotera makanzura ebato iri musarudzo dzemabai elections.